zvakakuona nzvimbo zvechokwadi zviri kuitika muno kuratidza kuti hurumende pairi kuti tiri mudishi rerinvestmentsvanda pavanotaura kuti kuna mareforms vanenge vachitaura nhema dzakanyanyisa munofuna vanhu vanosungwa vanopidzisa vachigara pre-trial detention yawandisa vanhu vakungotemherwa kumajeri vasina kumbotongwa vachitogara kunguva refu basa remango basa recivil society nderekuhodha hurumende kuti ive accountable civil society haikwanisi kuzohodha hurumende accountable kana yashanda seri department kana serimwe branch rehurumende zvinoita kuti macitizens aorganize yani outside mastructures ehurumende kuti vakwanise kuita simba ravo rekubvunza hurumende kuti mari yedu yafamba sei ko constitution ritadza kuiremekedza sei ko apo matadza kugadzirisa sei zvino ivo havadi kuhodwa accountable.